A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk. It's Thursday, June the 24th, 2021. I'm your host, Sithandekile Mhlanga. A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington, and on this Thursday, August the 12th, 2020. Welcome to our Women's Roundtable. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C., due to the COVID-19 pandemic.
Yes, and... talking of the COVID-19 pandemic, we see that as of today, you can go ahead, Margaret.
The Minister of Health in Zimbabwe says as of yesterday, the figures currently, which was August 11th, the figures for COVID-19 stand at 117,954 people have contracted COVID-19 since March last year. And also we've had 93,502 recoveries and unfortunately 3,991 deaths. And looking at the COVID-19 vaccination program, which is now in phase B, most of the people that have been vaccinated at the moment, the figure currently stands at 1.9 million people have been vaccinated against COVID-19.
Yes, and the Minister of Health says just in the past 24 hours, 690 people have contracted the COVID-19, the coronavirus, and 41 deaths have been reported. We also note that some provinces are still leading in the COVID-19 infections. With yesterday, we have Manicaland, but the figures are decreasing according to the Ministry of Health, although the deaths are still not decreasing as much, which is also a crisis. And besides COVID-19, we'll be looking at other issues affecting women, including child marriages and pregnancies, and we'll also look at other issues as well. Yebo ke kulabo abasanda ukusixhuma namhlanje sixoxa ke lamhla sicubungula udaba lwe COVID-19 lolunye oluphathelane labesifazane. Siyananzelela njalo ukuthi sizaphinda sithinte njalo ukuphathelane lokukhulelwa kwabantwana besesikolo kumbe besesebancinyane nokwendiswa kwabo. Sikhuluma nje siyabona ukuthi ugatsha lukahulumente olubona ngezempilakahle luthi izolo nje abantu abandlula ke amakhulu ayisithupha bahlaselwe ligcikwane leli, kwabhubha njalo abanye. Sikhangela ukuthi igcikwane leli lokho elaqalisayo selahlasela abantu abaningi kakhulu abafika ke i-117,964, okutsho ukuthi amakhulu ke azinkulungwane, amakhulu ayinkulungwane ke yabantu abedlula labo seba thatha leli gcikwane. Sibone njalo ukuthi selabulala ke bona abafika phose inkulungwane ezine, i-3,981. Kodwa uhlelo ke lokujova abantu umjovo wokwenqabela leli gcikwane luyaqhubeka njalo sebefika phose izigidi ezimbili asebewamukele. Sibone ukuthi liyaqhubeka ezindaweni eziningi. Uhulumente uthi kuhle abantu behlatshwe ukwenzela ukuthi igcikwane leli lingamemetheki ngamandla. Yebo ke Marvelous.
Kunawo vachangobva kupinda muchirongwa chedu, tinokuchingamidzai nemufaro. Nhasi tiri kutarisa isu nyaya 117,954,000 vawanikwa ivo vachibatwa nedenda iri rechirwere checovid-19 kubva denda iri ratanga muna March gore rapfuura. Totarisa zvakare kuti pane vanhu 93,502 vakawanikwa ivo vachipona kubva kudenda iri recovid-19. Asi bazi rezveutano rinotaura zvakare kuti pane vanhu 3,991 vashaya kubva kudenda iri. Totarisa panyaya yekubayiwa kwenhomba yecovid-19, pane vanhu vanodaudzira 1.9 million vawanikwa ivo vachibaiwa nhomba iyi yeCOVID-19. Chiri panyaya iyoyo, pane nhaurwa dzatichangobva kutambira kuti mudzimai wemutori wedu wenhau kudzanai Musengi, amai Vimbai Musengi vakatisiya kubva kudenda iri reCOVID-19. Amai Musengi vaiva ivo mutori wenhau uyezve vaiva ivo vachishanda nesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe vachirwira kodzero dzemadzimai nedzevanasikana. Pachizvi chitevera izvozvo zvakare, amai vaamai Vimbai Musengi uyezve nababa vavo vakawanikwa ivo vachitisiya zvakare kubva kudenda iri reCOVID-19. Asi pari zvino tichange tiine hurukuro nemumwe aishanda naamai Vimbai Musengi, amai Eva Nice Munando, vanova ivo sachigaro vesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, kuti vatipowo mazwi avo pamusoro penhoroondo yaamai vaVimbai Musengi. Alo, amai Munondo.
Alo, makadii vateredzi, makadii zveni vana mabvela ku America ikoko.
Aiwa, tiri wani, mungatipowo nhoroondo here yaamai Vimbai Musengi avo maishanda navo?
Ndinotenda inyaya iri kutishungurudza zvizhinji sesangano rinomirira kodzero dzemadzimai reWomen's Coalition of Zimbabwe, kuti takarasikirwa naamai Vimbai Nhutsve Musengi vanga vachishanda nesu vakabata chigaro sekugweru variiwo coordinator vaikoko. Vanga vachifambisa basa iri vachitungamirira chapta iyoyo, nyoreva kuti chapta yegweru inobatanidza basa rinoshandwa neWomen's Coalition takanangana nemaprovhinsi ose. Saka vanga vari bandiko reprovhinsi ratinoshanda navo. Basa ravanga vachiita, vanga vachishanda iyo muhofisi pachirungu yatinoti technical support, vachibatsira iwo kushandiswa kwemari uyezve kuongorora kushungurudzwa kwevana nemadzimai mugweri imomo, uyezve tichibatanidza kuti kana tasvika uko kunational nyaya dzemadzimai dziri kutorwa sei. Vakashanda nesu basa rinoshamisa. Ine ndinorangarira pandinogadzwawo kuita sachigaro weWomen's Coalition of Zimbabwe, kugweri chapta ikoko kwakanga kuine bongo dzodzo, kuine nyaya dzainesa. Amai Vimbai vakawanika vachimira semutungamiriri webwiro, zvekuti pakutaura kuno vanga vachishanda zvikuru kuti vachiita semucherechedzo wemamwe machapta atinoshanda nawo seWomen's Coalition of Zimbabwe. Tanzwa kurara kwaamai Vimbai ndaitaura nawo ini pachangu kundisi vachingoti ndekunzwa mwiri wangu uchipera simba. Ndaingofungidzira kuti muchitapera, uyezve vaichienda kunoonekwana nachiremba vachibatsirwa zvakadaro. Asi takawanikwa nekushungurudzika zvizhinji mune ranezuro tichinzwa shoko rekuti Vimbai atisiya, gweri yose nemhuri yose yeWomen's Coalition of Zimbabwe iri pakuchema nenyaya yekuti takanga tichiti aiwa taisa runhoo oro rupava ruchaita mucherechedzo wekuti maprovhinsi edu atinoshanda nawo achange achikopa kana kuti kuona mashandiro anga achiita gweri chapta. Amai avasiya mukaha wakanyanya pabasa ravo, ende hatisi kuziva kuti seWomen's Coalition of Zimbabwe tinotangira papi, nekuti munhu anga achifambisa donzo remusangano kana kuti reorganization kumberi, uyezve kushanda kwake kushingairira pakodzero nezvimwe zvavaiziyawo zvekutaura nawo, vakanga vatungamiri kutumwa basa amai avo. Vaingoti pazvinenge zvaiitika vanhu vari panzvimbo vachitora nhau dzinoita kuti iko baka redu ringe rakasimbiswa kareza rinenge richishanda. Saka ndiri kuchema ndakabatanawo nemhuri yekwaNhutsve Musengi. Ndinoti kuna baba Musengi hamusiri moga marasikirwa, asi sangana rose nemamembers eWomen's Coalition of Zimbabwe tiri pakuchema zvizhinji, nekuti zvabva zvabatanidza kuti nevabereki vatanga tichifungudza kuti panguva ino tingadai tichibatana navo maoko vose vatisiya baba naamai. Inyaya inosuwisa mufunge zvizhinji, ende zviri kunyanya kutirwadza ndechekuti hatisi kumbowana mukana wekuno kunoradzika mwoyo wedu tiri pamwe chete naye. Inyaya iri kutirwadza nekuti zvichatitorera nguva kuti tipore maronda ari pamuviri aya, uro ari pamoyo aya, kuti zveshamwe wedu akatisiya. Inyaya yakaoma yatakasangana nayo inguva yakaoma yeCOVID-19, kuti mufunge taparadzaniswa pasina kana kutaura, pasina uyezve kupa ruremekedzo ratanga tichafunga kuti tichamupa segamba reWomen's Coalition of Zimbabwe.
Mumbowo taurawo takatarisa tinoziva kuti pane zvamanga muri kurwisawo zvakare nyaya yekurodzwa kwevana vasati vabvazera, uyezve tichitarisa nyaya yanga iri kuitika iyo kunzvimbo yekumarange uko takaona musikana wechidiki ane makore iye 14 memory achiwanikwa iye achishaya mushure mekunge awanikwa achisakura pamuviri uyezve achizoshayika achiwanikwa iye achibereka munoona sei zviri kuitika izvi
nyaya yekurodzwa kweana vatatu vabva zera inyaya yanyanya kutekeshera munyika ino yezimbabwe nenyaya yekuti nyaya yamemori iyi inobuda pachena inyaya yakaita kuti inoita seinoyeuchidza vanhu asi semaonero nemashandiro atiri kuita isu sesangano rewomen's coalition tikuona kuti nyaya idzi dzakawanda uyezve shandinoda kuti mhuri vateereri vazive nechekuti hazvisi kuitira kwamarange bedi munharaunda dzedu matigere mudzimba matigere nyaya idzi dziri kuitika asi hadzisi kunomhan'arwa kana kuti hadzisi kuiswa pachena nenyaya yekuti kune zvipingaidzo zvakati wandei zvinenge zviri mumhuri nyaya yememori inyaya inosuwisa nekuti mwana anofa achinge arwara akazvitakura kudaro chinotirwadza ndechekuti anobvisa panzvimbo yekudzidza anga akuenda fomu 1 onzi aende kunowanikwa ende takaongorora tikati anga ari mukadzi nofunga wechinomwe akawanikwa apa asiri yeoga tiri kuti kudii nenyaya yezvirwere tiri kuti kudii nenyaya yekuti kana takatarisa senyika yezimbabwe tiripo pachikamu chekusimudzira yatinoti pachirungu gender equality by 2030 muonewo zimbabwe yakaisa chidhindo kana kuti yakabvumirana nenyika United Nations kuti ichatorawo chikamu asi kana zvisingaongororwe kana kucherechedzwa nesu tinokahadzika zvizhinji sezvo tiri kubatsira hurumende kuti nyaya idzi kana kuti mukana uyu unge uchienzani asi hausi kuwanika nenyaya yekuti hapasi kunyanyotarisa ipapo ine mitemo yakawanda mavelas ine constitution yedu yezimbabwe inotarisa machildren's rights tine mitemo early child marriage act wakaiswa mugore ra2015 nanhasi hapana chati chaitwa vakasendeka parutivi nenyaya yekuti vanhu vari kukwadzika kuti zvinoshanda semutemo nekuti pane nyaya inonzi age of consent yekuti mwana ane 16 years ndiye ega anobvumirwa kunzi ayo anoenda pabonde nyaya yemarriage act iye iparika mukahazve zvakare nekuti zvinonzi mwana anowanikwa ane zera re18 years sopa atiri kuti 16-18 ndiana anenge achitora matambudziko asangana nemwana iyeyi saka pabva papa mukana wekuti chero akashungurudzwa anogona kushungurudzika zvake achienda pabonde asi haakwanise kuwanika nyaya yaremera vabereki nyaya yaremera nyika yezimbabwe asi tiri kuti zvizhinji kune vanhu vanoita izvozvo zvemapostori ndokwanyanya nyaya idzi hapana chiri kuitwa nanhasi tiri kungoona zviri kutaurika ndofunga dzakapindawo munzeve dzenyu kuamerica ikoko asi haasati asungwa munhu zvinhu zvinotibaya mwoyo wedu kuti kutaura kwese kwataita sei munhu asati asungwa iye munhu apara mhosva saka maona kuti nyaya iyi inoita sekamoti kamberevere nekuti vamwe vari kupara mhosva dzacho nhasi havana zvavari kuita nekuti vanongoti ayo kwamaranga haana kusungwa saka zvinenge zvakanaka izvi inyaya iri kutisuwisa mupfungekodzero dzevana dziri kutorwa mazuva ose nevaugere naye uyezve hurumende ibasa rayo rekuona kuti kodzero dzevana idzi dzachengetedzwa nekuti ndio basa ravo ravanofanira kuita izvozvo uyezve mitemo inenge iripo yakaiswa tinoda kuti ishande mapurisa aite basa ravo mataraizimhosva aite basa ravo hurumende dzakamirira kana vana ministry of women affairs vaite basa vana zimbabwe gender commission vashande nesuwo masangano emadzimai tiise musoro pamwe chete ndinoona sekuti mhuri ngadzishandurwe yatinoti transformation iyai kuti tive nekukwanisa kudzidzisika kuti izvi zvakaipa kuti tirodze mwana nekuti mwana uyu mangwana achakwanisa kubatsira mhuri iyoyo zvakagara zviripo pamuchinyakare kuti vana vasikana vakagara vakatarisirwa pasi nenyaya yekuti vanongonzi vanoroorwa vachiunza pfuma mumba asi ndoda kuti vanhu kana kuti vakanditeerera panguva ino vazive kuti zvinhu zvashanduka chero mwana mukomana anounza pfuma pamba mwana musikana anokwanisa kutobudirirawo achikakwanisa kuti nyika ishanduke ive nepundutso yakanaka akakwanisawo futi kumukurudzira mhuri yekwake saka ndoda kuti vanhu vapinde mukudzidza tibvise kudzidziswa kwatakaita kare kunzi vana vasikana kana kuti madzimai vanhu vanozouya mumashure atinoti masecond class citizens
Yeah, tiri ipapo regai tichikupai mukana wekutaura nechirungu going back if you can tell us about the life and legacy of the late Vimbai Musengi who was actually a wife to one of our own stringers here at Studio 7 Kuzai Musengi who succumbed to COVID-19 can you share with us how you worked with her and what kind of legacy she leaves behind
we are extremely heartbroken as the Women's Coalition of Zimbabwe due to the passing on of our member, our great chapter coordinator, Vimbai Nuche Musengi, who has lost a gallant soul, who was dedicated to her work, who was resilient and an advocate for the women's rights. Vimbai was what they work. And I remember very well when I became the national chairperson for the Women's Coalition of Zimbabwe, we had several encounters where their chapter has been going through some problems. She was setting a model to the Women's Coalition of Zimbabwe in terms of the chapters that we would want to see. The advocates' work could not go only just to a chapter, but go even beyond the national, reaching out to the underprivileged, reaching out to the marginalized. Zimbabwe could do so without fear or favor. So we are very deeply and heartbroken because we've lost a person whom we also are expecting to also influence change in terms of the caliber of our membership as the Women's Coalition of Zimbabwe. And sadly, the parents have also passed on, and the difficult part is that we are not going to send off a dignified send-off due to COVID-19. This is going to really to haunt us for the rest of our lives. And it's really a difficult and a sad moment that we are mourning Wimbai today together with her parents. And may her soul rest in eternal peace.
Before I let you go, if you could also just comment on what we're seeing, the issue of early child marriages in Zimbabwe and also early child pregnancies, bearing in mind the story that just hit the headlines of a young girl from Marange who succumbed or who died after or during her pregnancy.
When now talking about the issue of Memor Machaya, who passed on during labor at the shrine in Marange area, there in Mutare, Manicaland in province, because I think the society is turning a blind eye in terms of not recognizing such social ills that are happening to the girl child. This is the tip of an iceberg, as I've alluded to, and most of these cases are happening, and we are really worried as the Women's Coalition of Zimbabwe because it's within the mandate of the government to ensure that they implement effectively the laws of the country. When we talk about the Early Child Marriage Act, it was established in 2014, 2015, thereabouts, and we have also the age of consent that is allowing children to get married off at 18, but they can consent at 16, or already there's a gap there. And we talk about the marriage bill, I think it's still lying idle because we are not agreeing as a country to say how can we transform the cultural and religious beliefs that also are enshrined in terms of our how we also implement our laws. We've been saddened because there are a lot of issues that are happening. As I speak right now, we've also asked the issues that is emerged in Goromon's area, where young girls are being married off, and there's nothing which is being done by the relevant authorities. So it's something that we are really working on, and we are going to really continue pushing, lobbying the government, so that at least they are able to mitigate or respond to this issue on time. And even the police, I think they are not also doing their duties. That perpetrator is walking scot-free. Nothing has been done despite the noises that was made as a society. They are turning a blind ear. They are not listening to us in Rwanda as a country. Thank you.
And you were mentioning that you're actually on your way to a funeral of your aunt who also passed away to COVID-19. Tell us a little bit about this. How are you going to mourn when we look at, you know, we've heard that there are a lot of cases that are rising from people attending funerals?
Yeah, it's very difficult now to talk about this social belief that I was talking about. I'm actually on my way to a funeral. I have no choice. I have to go because there are some social interests that I need to protect. We are a family. These are the, you know, very close people that I cannot afford to be there. But also being cognizant of the prevalence of the virus, we are also going to maintain social distancing. We are also going to ensure that we abide or follow the regulations, put in place by the World Health Organization. So it's something that is happening, but we are the very few 30 people who have been allowed to attend burials so that we pay tribute to the loved one who has just passed on. But it's a very difficult situation that you take a breath to make a choice or to make a decision. But this is what is on the ground.
Mutori parwendo rokuendawo kunochema amai enyu vakashayika kubva kudenda iro rire COVID-19. mungotaura nechiona musati maenda kuti muchazvigona sei chitarisa kuti pari zvino vana chiremba vari kuti
zvikashingirira zvakaoma zvakadaro rufu rwauya muumba pane nyayo dzekuti takagarisana ubuntu asati izvozvo zvinhu zvatinoramba tichiyeuka nguva dzose rufu rwakaoma zvatibata tiri mhuri iri kufanira kunge ichiita uchikamu pakuigwa kwemunhu iyeye saka tiri kutoenda ende tichaona kuti kwatinenge tiri parufuru tichatedzera mitemo yakaitwa nehurumende uyezve nedanho reutano kuti tinge tichikwanisa kuchengetedza utano hwedu uyezve tichaaradzira urwere kana kuti utenda hwecovid-19 tiri ikoko asi zvinhu zvakaoma nenyaya yekuti haugone kusaenda kana kurega nekuti unenge uine chikamu chaunofanirwa kunoita ikoko kunenge kwasiwa.
Aiwa tinokutendai chaizvo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu tinoti nematambudziko uyezve mufambe zvakanaka pakuenda kunochema hama yenyu. We were hearing there from our guest who is now actually on her way to a funeral because she has lost an aunt in Bankhead. So she is saying that she's going to be literally observing the COVID-19 World Health Organization protocols of social distancing, wearing a mask, and making sure that, you know, they wash their hands during this funeral. But we've seen a lot happening in recent times where, you know, people have actually not been able to attend a funeral physically because of the COVID-19 pandemic. Saka apo tichange takamirira zvedu sa, we're waiting for you. But we were hearing there from Evanice Munando, who is the chairperson of the Women's Coalition of Zimbabwe. She was able to comment on the passing away of one of their coordinators and also their member, Amai Rimbai Musengi, who is a wife to one of our own journalists, Kudzai Musengi, who succumbed to COVID-19, and also her mother and her father also followed this week as well. They also succumbed to the disease. So this is some of the stuff that we're seeing going on the ground. Over to you, sir.
Yebo ke kulabo abasandawo kusixhuma ke lamhlanje ke sicubungula ezijiyeneyo njalo lapho besilo nkosikazi ke Evanice Munondo owenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye Women's Coalition ke nabesichasisela ke ngokuneginengi okunye eqalisa ngayo phela udaba olusegudwini olowe ukuzithwala kwamantombazana isemancinyane ama-child marriages nama-pregnancies ukuthi hayi akulunganga bakusola lokho okwenzakalayo emarange komntwana okantombazana oleminyaka elitshumi lane obekwa wabhubha ebeletha endiselwe ke omunye umpostoli ke yena osengumuntu omdala siyabona ukuthi iminyaka le mincane kakhulu njalo abaningi yikho kwenze bamanyana bakhonona ngakho lokhu ke okwenzakeleyo sikhuluma nje sibona njalo ukuthi kulenye olwela amalungelo abesifazane njalo intatheli izindaba unkosikazi Vimbai Musengi yena ke obhubhileyo ebulaya i-COVID-19 ngakho ke abalwela amalungelo oluntu laba kuntatheli izindaba labo sebemanyene ke bemkhalela ukuthi hayi kathi wenze njani ngoba ubhubhile kwathi lo nina laye ulandele unina kwathi lo yise laye walandela okutsho ukuthi umndeni wehlelwe lisu elikhulu ngakho-ke yikho-ke abesikhuluma ngakho lokho njalo sizaletha-ke abanye abahlonitshwa bethu sizwe nokuthi umphathintambo ophathelane nabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni uthini-ke yena ngalolu daba sixoxelayo khonapha emsakazweni yikho-ke okuzalandela.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa sandakenge achitaura iye kuti anga ari kutaura nevanova ivo vebazi rezvemadzimai amai Sithembiso Nyoni vachitaurawo pamusoro penyaya iyoyi yekuwanikwa vana vachirodzwa vachiri vadiki asi ndine mumwe munyarikani wandinaye wataedza kutiponere muzvare Comfort Dondo vari kudawo kutaura zvakare pamusoro yekurodzwa kwevana vasati vabva zera uyezve pamusoro penyaya iyoyi yatiri kuona iri kuitika pari zvino nyaya yemusikana wechidiki Memory akawanikwa iye achiwanikwa achitapa miri uyezve achizowanikwa iye achishaya kubaku den kubaku miri wanga katakura iyi mushure mekunge aroswa ari mwanamuiki saka tibaku yedzo kuti ibate mushare comfort dondo vayawanikwe iwo vachitaura pamusoro penyaya iyoyo kuti vanoona sei nyaya iyi sezvo ivo vachiita basa rekushanda vane madzimai nevanasikana vechidiki. Alo muzvare comfort dondo.
Alo.
Ehe. Atisana.
Alo. Mukundinzwa.
Aiwa tikukunzwai. Taurai henyu usare organization yenyu mubva matiudza kuti muri kuona sei nyaya yemusikana wechidiki uyu Memory Machaya watakaona achitisiya pamusoro pekunge arodzwa achiri mwanamubika ane makore 14 chete.
Zvakanaka. Aini samwewa muzvare comfort dondo. Ndini executive director weprogram inonzi Pumulani, Minnesota African Women Against Violence. Chirongwa chinomirira mitemo inoprotekta madzimai nevanasikana. Vanasikana vanenge iye mwanasikana Memory watarasikirwa naye. Naidoti ningotaura nyaya yekuti nyaya iyi inyaya yekundirwadza zvakanyanyisisa. Inyaya yekundirwadza nekuti ndakaona mabato anosanganisira maorganizations akaita seUnited Nations vakanyora press release. Zvinova zvinhu zvakandibata nekuti ndinofunga kuti before zvinhu zvakadai zvaitika panofanirwa kunge paine mashandiro avanofanira kuti vaone kuti vanoita nemaorganizations ari pamagrassroots. Tina mama yadzaegumbonzanda, an advocate mufield imomo among other women including my organization. Tinenge tichidawo kuti vabate meso. Pakaitika maorganizations anenge ana United Nations, UN Women, vakabata meso pabasa iri kuita macampaign anochinja culture inodzvanyirira vanasikana. Zvinhu zvingatibatsire nekuti titega through magrassroots hatizvikwanisi. Saka ndopoina nandanyanya kutaura nezvayo iyoyi kuti things like this should not be happening in the 21st century. Kuti vanasikana vanoshaiwa voice. Mwanasikana, ndiri mai vakabereka mwana wangu mukuru ari 12 years. Saka zvinhu zviri kundibata asi inini call to action yatauda kuita. Izvi zvakaitika zvokutirwadza asi kuti tiprotekte vamwe vanasikana vakazorerwa nedambudziko irori ndiri kuchema nemaorganizations akaita seUnited Nations, UN Women, maorganizations anenge UNICEF vane visibility, vane power yekushowa ekuamplifya macampaigns akadai. Ndochemawo zvakare nehurumende yedu yeZimbabwe kuti tokumbirawo kuti vatibatsire kuprotekta vanasikana vedu. Saka izvozvo ndizvo zvandaida kungosheya maererano nedambudziko rakarwirwa naro nenyaya yaMemory.
Okay, yeah. Maybe mambo tipane chirungu. If you can just take us your view on what we're seeing with young girls during this COVID-19 being married off at a young age, and we saw the case of Memory Machaya who was married off to the Marange Church sect and church, and then later on passed on due to a complication or allegedly in her pregnancy. Tell us what's your view as a women's rights activist.
Absolutely. And so as a women's rights advocate, my heart is really broken regarding the story of Memory Machaya. And I also know that she is one of many girls who are unseen and unheard, who are marginalized. As a women's rights advocate, I join forces with powerhouses like Mama Nyaradegumbonzanda, who advocates for young women. I think on our own we cannot do this. We need support from international, more visible organizations such as the United Nations, UN Women, UNICEF, to actually plant seeds into small grassroots organizations like ours, like the many organizations in Zimbabwe, to be able to amplify these issues. If these issues go on a global scale, there's no way they're going to be ignored. And I also want to urge the Zimbabwean government to hold our hands as women's rights organizations to stop these kind of practices. And then I also want to say what I'm observing right now. I'm in Harare as we speak. I've been moving around in the local township. Things are not well. The COVID-19 pandemic has really impacted those who are most marginalized, which is the more the people who are low income. You know, as much as we're social distancing and there's curfews, there's still not enough being practiced of social distancing, and even just lack of access to regular PPE supplies. So there's a dire need. Students are not in school, and also there's a lot of young people who are not working. So we have this pandemic going on, which is leading to abject poverty. We're having a lot of young people not having options. So I've received a lot of messages in my inbox recently after I posted a memory story with a lot of young people saying it's beyond just being married off. There's a lot of nuances to what is going on in our country. And so I guess, you know, it's very complex, but it's also a very simple solution. That is, I think we just need organizations at the grassroots to be supported so that we can amplify some of these issues.
So you are saying that there are solutions. What are some of these solutions besides the one you just gave us?
Absolutely. So I'll give an example. One of the solutions is we need to invest in our young people. We need to make sure that our young people are not idle. Mm-hmm. We have to create platforms for them. We need to start campaigns that are anti-child abuse. I call it child sexual abuse. We need to change the culture of how we value or devalue the girl child. Mm-hmm. I think as long as we don't value the girl child, this is going to continue. And then secondly, we need to invest in our young people. We need to create opportunities for our young people because we are seeing it going beyond just the child's marriage issue. It's also going to the pandemic. Within a pandemic that our people like our sister Savannah, whom I'm meeting with tomorrow to do some training for young people, is also working on another pandemic within this pandemic, which is the high usage of meth by young people in Zimbabwe. So I think the solutions are multi-layered, but the first and foremost is we have to find ways to meet the basic needs of our young people. That is providing opportunities for them. I've been having a lot of meetings with some of our government officials here and just suggesting what I'm observing. It doesn't take much. And Mazi, our country is a very rich country. I think we have some of the most amazing minerals in our nation. Mm-hmm. We just need to be more empathetic and try to see that our young people are hurting. Mm-hmm. They're educated and they don't have jobs, and they need to be given just a chance. Mm.
Thank you so much, Comfort Londo, who's actually based here in Minneapolis in the United States, but is currently in Zimbabwe. She's just talking about some of the issues that she's seen on the ground, including, as she says, currently in Zimbabwe, there is a drug pandemic. And we actually had Savannah Madamombe and one of the young girls who, you know, who's been taking drugs and is now off the drugs on our shores earlier on.
Yes, Mav, and still on the issue, remember we said, as we promised before, we have an interview with Women Affairs Minister Thembi Sonyoni, who's actually clarifying what the government is doing concerning the child marriage issues. You remember sometime people are saying the government is not doing anything? He says as soon as they hear it, they sent a delegation there, Women's Affairs, Women's Coalition, and the police were also investigating. But we'll hear it in her own words, what she has to say. Okay, let me start it from my end.
This is a clinic of child abuse, of sexual harassment and sexual abuse of young girls. We are disturbed because these girls now go through trauma. They are not ready to be mothers, wives, and sexual partners. So they go through emotional trauma. Apart from just being pulled out of school, pulled out of a playground with other children, into a bedroom for you to be a wife, it really has to be stopped because it is a violation of the rights of a child that has no choice. Because also it's done by religious leaders, it is doubly evil because then you are betraying a trust of a young girl who thinks that churches are places where character is built, where spiritual groundedness is supported. Just like that, they then go into vicious circles of poverty. And this trauma may never leave them throughout their lives. And more importantly for us to attack this evil is that girls are a foundation of womanhood of tomorrow. This should not be allowed by any government and any community and any society. We need to protect our children.
What steps has
has the government taken on this case to ensure that perpetrators are brought to justice?
In this particular case, as soon as we had my ministry sent our officials in Manicaland to do the investigation, so did the police and the Zimbabwe Gender Commission. But I'm sure you are aware that there is the marriage bill, which is on the cards, and all of us look forward to the enactment of that bill, because in that bill, there is a section that prohibits child marriage. It is illegal in Zimbabwe under that bill to marry any child that is below the age of 18. So we will then try to expedite that act. We will then make sure that the police, the law enforcement agents, and also our courts really abide by that law. After this law has been enacted, there is now the powers to arrest, there is the power to bring to book anyone who violates a child's right. But before, we would engage them, discuss them, but there was no law to help us reinforce the decisions that we might have come across.
And what kind of engagements are these, which you say the government has held with the local communities?
You remember that during the lockdown, a lot of girls became pregnant and they came out of school. And in one province, Mashonaland Central, there were over 4,000 in one province alone. So our ministry went there and we met with the local authorities, local leaders, the chiefs, the headmen, as well as the teachers and parents. And the girls also that had gone through those traumas. And we had a discussion. I was very happy because the chiefs were committed to making sure that in their chiefdoms, that kind of justice is stopped before child marriage. And it was very interesting that there are some of the girls that had pulled themselves out of that situation and went back to school. And one of the girls came out with 12 points. And then we are doing everything possible to ensure that that girl gets to university.
Last year, the government made a legal amendment to ensure pregnant girls are not expelled from school. Are the parents embracing this opportunity?
The parents are accepting it. And also, we have got some communities that have started working in this crisis. In that, you have some communities that are beginning to engage the parents of the girl, to engage the students, the teachers, and ensure that this child has got support system around them. The problem cannot be solved by government alone. All of us, government, community, parents, teachers, we need to rally around these survivors of gender-based violence, of sexual harassment, and child abuse.
Yes, that was Women Affairs Minister Thembi Sonyoni speaking to us here in Studio 7. Yes, if we could pose this question to Ms. Kombozwanda, what do you think about what the minister has said, looking at the highlights that they've in the past engaged these apostolic communities over child pregnancies and even teachers, and it's everyone's responsibility? Would you say the government is doing enough?
Unfortunately, sir, Mr. Nyaradzai Kumbojanda is not answering her phone at the moment. I think it's the case of network. But let me just backtrack and just tell the audience what the minister was saying, and also what you know some of our guests were saying earlier on before we let them go for various reasons. Apo tangatirikunzwa isu kubva kune gurukota rezvemadzimai amai Thembiso Nyoni. Vachitaura ivo pamusoro pemabasa avari kuita pari zvino, vanga vari kutaura kuti ivo segurukota remadzimai, vachitaura naSandakile Mhlanga weStudio 7 pane yatingati hurukuru yavakaita munguva yapfuura. Vanga vari kutaura ivo kuti ivo sehurumende vari kuedza zvavanokwanisa, uyezve vari kubatana nevatingati madzimambo nemamwe masangano akadai seGender Commission kuti vawanikwe ivo vachipa vanhu ruzivo rwekushata kwakaita kurodza vana vasati vabvazera tanzwa zvakare paine vamwe vari pangiri pachirongwa chedu vanga vari pana mai Eva Nice Munando vanga vari kutaura ivo kuti zvakakosha kuti masangano akadai Access Gender Commission awanikwe iwo achisimbirawo panyaya yekurwisa yatingatiye nyaya iyi yekurodzwa kwevana vasati vabvazera. Saka tikunzwa apo amai Sembiso Nyoni vachitaura kuti ichokwadi vari kutoita izvi pari zvino sehurumende vari kutowanikwa ivo vachibatsana ane masangano anoshanda achirwira kodzero dzemadzimai kuitira kuti vawanikwe ivo vachiona kuti tisaone zvakare pane zvinoitika sezvatakaona zvichiitika kwaMarange uko mwana wechidiki ane makore iye 14 Memory Machaya akawanikwa iye achishaya mushure mekunge awanikwa achiwanikwa achibereka mwana wake Musa.
Yes, I've muted. Siyabonga ke, marvelous. Asizweni ke siphinde saxoxa njalo. We also spoke to Minister Sembiso Nyoni ngesindebele ke siza ukuthi yena uchasisa ukuthi uhulumende kahle kahle kuyini akwenzayo ukuthi aqede lolu hlupho lwamantombazana akhulelwa emancane kumbe ayindiswa emancane ngabazali babo, ikakhulu kulabo ke esingathi ama-religious leaders abezinkonzo.
Thank you.
Siyabonga lapho ke besikhuluma ke lo nkosikazi Sithembiso Nyoni umphathintambo kahulumende ke obona ngesiphathelane labesifazana yena ke ochasisa ukuthi ngempela uhulumende uyakusola lokho okwenzakeleyo okokuthi untombazana omncinyane lo azithwale weminyaka engu-14 kuphela. Siyezwa futhi ukuthi lelo bekulihlandla lakuqala lengxoxo yethu. Kwesibili uyachasisa ukuthi njengoba lokhu kungasikho kwakuqala kusenzeka uhulumende wake wahamba khonale kwenye indawo okwazakala ukuthi udaba lolu lubhahile eMbiri wahlala phansi-ke nabo bonke abakhonapho-ke induna osobhuku ababalisi bonke bacubungula-ke lolu daba njalo-ke uhulumende lokho elukhangele emelele phela umthetho i-Marriages Act ukuthi iphumelele phela ukwenzela ukuthi uhulumende ayisebenzise-ke ukuthi alungise lolu daba. Ngike ngabona ke silo nkosazana Victress Mathuthu ongenayo lapha kuhlelo sibone kumbe singambona sike samthi chazi kodwa usecatshile ngokuthi ngolunye owezim imbokodo ngomunye othi udaba lolu lokwenjiswa kwamantombazana amancinyane ukumbi ukuzithwala kwawo lumhlaba umxhwele. Yebo ke siyakwamukela kuhlelo nkosazana Mathuthu. Siyabonga, sicela ke ukhweze ivolume mbijana lami zakhweze yami ngapha ukwenzela ukuthi abalaleli lababukele ubekuzi. Ye, sokuzwakala. Umzwile ke ekhuluma uminister uSithembiso Nyoni besixoxa la khonapha eStudio 7 wachasisa ukuthi ngempela uhulumende unengamacebo awenzayo ukuthi udaba lolu luphele laye laluthathe. Ungathini ngamazwi akhe? Singafiki umbono wakhe.
Kukhona uhulumeni khona into elilothi yenza abantu abakwazi kodwa into eyivekeleyo okuyiumama into omezane bakenasiwo ma esingasoze kodwa siyabonga kodwa ngayokuthi sebezelokho into eyiwa
ye njalo uthile ukuthi bathi bekuzwa bahle bathumela iqula kugatsha lwabo kwahamba lelwe-gender affairs kwahamba ole-women's coalition wahamba-ke lamapholisa alucubungula lolu daba njalo sithithe simbuza wathi sebake bakwenza ukuthi bayihlale endaweni leziyane ezigcwele amapostoli beludingisisa lolu daba. Kodwa-ke njengoba usitsho mhlawumbe nje uhulumende laye ngabe zicasha ngomunye kodwa laye uthi hhayi ukhathazekile mpela ngodaba lolu. Nakho phela uhulumende uke wafaka loleyanihlelo lokuthi amantombazane engasithwala enzeni abuyele esikolo umntwana afunde njalo isithwele kungathiwa kakamiswe yebo ke sesingazwa wakho umbono wena uthini ngodaba lona lolu olwabantwana benziswa bebancane kumbe abazithwala bebancanyana
ufolo wami engathi kulo mahluko phakathi komntwana ozithwele emntwana oyenziweyo kusaziwa ngabathwala komntwana enzimntwana kungasikayo kodwa kulokhu kokwenzi kwesinye isikhathi umntwana angimboni elento elesei kulokhu ukuthi wenziswe ngabazali so izinto engisuwezo la bantwana abazithwala bancane ngoba bengasisebantwana abayenziswayo bese besiyathwala abazali abantwana okuthi akusifolti yabo laba bantwana ifolti ngeyabazali so nakasibheka lelo suthi labazali abayenza abantwana bese bentwana bebebuka ngamakhosikazi abobaba abadala so ngaleyo ndlela ngicabanga ukuthi akudilwa labantwana la kudilwa labazali singabheki sisasathotha abantwana bangilaba abayenziswayo bayenziswa ngaphandle kokuvuma ma ungumntwana ole 13-14 ngale yenzi akukho lula ukuphilisana leli zali ngoba isithengisazi ukuthi hayi abazali babakwazi ukuqonda kodwa ngenxa sokuphinda kube yibabazali abathatha abantwana bebahambisa lapho kunzima ukuthi udile lo mntu kumele kudilwe labo abazali yikho owami umbono ukuthi njengoba into leyi sikumele phansi siyazi loba kathi ivele isaziwa kodwa themba njengoba umende sikuza kumaabaphumela abantu laba babantu engangokuthi mina njengomuntu olela amalungelo abamama abantwana abangamantombazane ngicabanga ukuthi lo baba obenguye ongumnikazi womntwana kalonto mntwana kumethi ngani usesentolongweni ngoba nyake ngingayiboni into engabe ibazile ukuthi lo baba abose obaba abayenza lezinto ababose akubothe labazali abayenza kungabe kulisiko mhlawumbe ngepostoli kuyinto yobusiko labo kodwa asimuveli lezi kwakungabe kulisiko abelenza kudala kodwa okwamanje isiko lakhona alisekho relevant alisekho relevant akwekuthatha izinyathelo mpela labo baba babose kuboswe nabazali kuboswe nabazali abazali ababekwazi ukuthi umntwana mayele even umthetho wasezimbabwe umntwana mhlawumbe ele 16 years kulapho kungathiwa khona maybe sengaqala ukuzicabangela ngokuba sexual act kodwa ukuthi abe married 18 so lokho esikubonayo sebantwana abale-30 umntwana omnyezi abe sengukosikazi womuntu azathwala umntwana into erong kakhulu kakhulu njalo siyacela kuhulumende laba abantu ababose
njengoba use-South Africa khona ngapho ungathi udubo lolu lubhahlile yini kumbe luzwela khona leZimbabwe kukanti khona ezigabeni zeMathabeleland lukhona yini ngobuningi balo kumbe ngokwenzakala njengabalwela ilungelo loluntu likuzwa kusenzakala kwabokhololo esiposto
mina njengomuntu lase-South Africa lase-South Africa kukhona ezide ezilosikuthwala lapho kucishe kufana lalokhu ukuthi umntwana omncane uyebethwalwa ahamba ebeni kodwa njengoba silapha ulwelayo kakhulu leyo nto yokuthwala ebayibeni so lezinhlangano ezivela amalungelo abantwana lathathilwa kakhulu nalowo mkhwa njalo uwumsuba ukubona usehla kakhulu loba kade kusenzakala yes manje akusenzeki kangako lalothi kwenzile kungatholakala umuntu uyabosa endabeni ukuthi umuntu ubethwala umntwana usebosile kulicala so laseZimbabwe ngingathi ezigabeni zemathibeleleni besingakakuzwa ngaleyo nto lekho kuzwakala khona esipostolini abantu laba bavika ngerisi okuyinto erongo kakhulu inkolo yomuntu akumelanga ukuthi ivumele umuntu ayenze ulutho olubi kanjalo kuphinde kube yinkolo yesibe ukuthi akuvunyelwa nje vele ukuthi kwenze into enjalo kumele kube ngenye ingxenye yezinto ezibalwa njengezinto njengabantu abakhonzayo babela asazi ukuthi bakwenzani esigabeni zemathebeleland akhona amapostoli kodwa awekho lawa aphathiko lelo lokuabantwana abaya esikolo abantwana abaye so ngicabanga ukuthi emathebeleleni angazi ukuthi kukhona kodwa bengakaze ngikuzwa engangokuthi ma ngingakuzwa kungangimangazi ngoba esukuzabe yikuthi abantwana basuke bazana kwabo okuyukuthi umntwana hayi kude
ngabazanasibona
uhulumende ebabokha abantu abezenzalo sibheke ukuthi lo muntu lo hulumende wasezimbabwe akababokhi laba bantu ngoba bahambana
ye singathini-ke ngalabo abazithwala ngoba siyabona ukuthi kulalokho abathi i-age of consent okobo-16 lokuthi umntwana ngendlela ele-18 kodwa siyamukela njalo impiko ethi abantwana sebephuma ezikolo ngenxa yabo abanye besiyakwendlela ikakhulu lapho kutsheketshwa khona kuthiwa ngamakorokoza besiyakwendlela khona fana bengasabuyeli ezikolo kodwa sebedlulile i-age liyani ka-16 e-2-6 ukuthi-ke abanyeke babuye kodwa abayindanga bazithwele benjalo khona ungathini ngakho ngoba lapho akukhangelwa ngoba lowo mntwana emncanyane kakhulu ku-age of consent osowedlula i-age of consent kodwa engafikanga i-18 year yena ungathini nxa sezithwele engasafundi
abona lokho kuyenziwa abantwana kwenza sibabona rokoza okuqala mhlawumbe ukubala kuwa ubuyanga ukuthi abantwana kwekunye bakubenza bayeze abanye vele ingathi kahle kuphinde kube lalomthelo ukuthi sina njengabazali sithethukana abantwana bayazi bezikhulisile benjalo kunzima uwondla umntwana ngefoni ngingabe ngingumzali ngisebenza ngesfora yilo mntwana osezi kunzima umntanami ikhuze imfake endlini njalo umntwana sonke sizibe khona kusitejesi abantwana silabazali ke kwesimthae kodwa kulesi siteji abakithi abantwana bathina njengabomama labazali sifike sedisi singekho duzane njeabantwana bale nkululeko yokwenza loba yini so kuyenziwa izinto ezimbi ukuthi abantwana sifune sibabona asingeke sikubalekele futhi ukuthi abantwana vele bengamathini ukungaziphathi kahle lokwenza izinto ezidlekeni kujwayeke kodwa mase sikubala manje sibabona besuke bayazeni abantwana baza kunzima kumele kube le ndlela yokuthi mhlawumbe njengenhlangano zabomama kabantwana kube khona esikwenzayo mhlawumbe zibe khona ezibakhona ebantwaneni like kuye kube le nto zokuthi abantwana kule ezinye inkonzo esizazikuthi abantwana bayahlolwa abantwana behlale behloliwe nje behlale ngaphansi komthetho isikhathi ngapha esasakulokuthi abantwana kunzima umntwana sesawusehambe waze waba le yena iyahlola uzathi mase siyahlola kutholakale engatwalanga ngekhona kwesosuka kanelelo ngezinto ezenzela bekwazi ukuthi bazibahlale kodwa ngoba kunzima abazali phela
bebesalo
lokho sicela uhulumende ukuthi awebe khona ama-programs azame ukuthi aqoqe abantwana bangamantombazane bengagcwali umgwaqo bengagcwali ukuthi bagcine sebezendisa ebantwini abalezini okunye yikhona ukuthi abantwana abafundi bahle phela umuntu engaqeda u-form four u-form three akusela mali yokubhadala sehlale ekhaya akusela nto aza ngoba kusela mali yokubhadala ngoba mntombazane esikole asekucabanga ukuthi sekufuna ekhale ngomuntu.
Yes, you have mentioned that in South Africa there's this virginity testing so that parents can ensure that their children are not engaging in any sexual activities. Would you say that's a good practice or it's also a violation of the girl child? We have a minute if you summarize in English.
I wouldn't say that's a violation of the right of the girl child because that is something that has to be done. It's not like they'll be violated. Let's say you say they will not be tested by that random woman. Maybe in hospitals or anything where they can go there and get tested. Maybe you say random women can just test them, violate them. But this is something that might help groom our girls.
Apo tangatukunzwa kubva kuna Maizi Chase Matutu asiregeitende kuna Lucy Ndongo echikora ari muno muAmerica vachitipawo pfungwa dzavo pamusoro pekurodzwa kwevana vasati vabvazira. Pindai muchirongwa mubva matumidzwawo sitare organization yenyu nepfungwa dzenyu.
Awa tinotenda sesimave sarangu rinonzi Lucy Ndongo chikowero ndiri kubva kusangano reRosario Memorial Trust zvakare reMTC Educated Girl Inc. Panyaya dzevana kurodza kwevanasikana inyaya yatinobata zvakanyanya tichitsvaga mamwe maactivities atingakwanisa kuita huru yakabata nyika yose yamemory machaya musikana ane makore 14 akawanikwa achishayika achisununguka izvi zvinhu zvakatibata pamwongo nekuti senyika ndichinhu chandingati takati pashenyi we should be hanging our heads in shame kuti izvona tine mitemo yakanaka chezvakadaro uye tine bumbiro rimwe rigere patafura richiri kuda kupedziswa kuti rinyatsokwenenzverwa rekusarodza kwavanasikana towanikwa tine vana vakaita sana memory kuti azofa at 14 zvinoreva kuti akatanga kusanganikwa naye pabonde zvimwe kuda atitori nemakore 12 kana 13 chaiyo saka zvinhu zvatinoti hatisi kufanira kuona kutarisa zvichiitika uye zvakare Yes.
Thank you so much. Unfortunately, time is not on our side, but we'd really like to thank you for having come in and weighed in. I know you came in last minute, but you're literally capturing what our previous guests were saying regarding, you know, the early child marriages in the country and also the early marriages. So thank you so much, Amai Lucy Ndongwe Chikowero, who was here as part of our guests.
Yes, and we'd like to also say thank you to our guest, Beatrice Matutu of Zim in Bogojo. Signing off is Sitandekile Mhlanga here in Washington.
I'm Marvelous Mshanganya, who is saying thank you again to also Campo Chilondo, and we also heard My Ever Nice Munondo of the Women's Coalition of Zimbabwe. See you again tomorrow on Let's Talk Ngatikurukure.